Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda paFacebook pedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarairidzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varairidzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe yeEducation International 2019. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ranyora tsamba richitsigira danho ratorwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokutanga kuratidzira nhasi. Sangano reZCTU rinoti varairidzi pari zvino vari kutambiriswa mari inosvika madhora makumi matatu chete ekuAmerica zvichienzaniswa nemadhora mazana mashanu ekuAmerica avaimbotambiriswa pasati paunzwa mari dzemaRTGS. Atus yave nenguva yakareba ichiratidzira, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti inokwanisa kuwedzera vashandi ava mari inosvika zana remadhora chete. Izvi zvapa kuti Atus ikurudzire varairidzi kuti varamwe mabasa vabva vangovhara zvikoro, kunyange hurumende iri kuti iri kuvapa mazana mana emadhora ekumbovabatsira nhaurirano dzichienderera mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Kana vashandi vari pahondo dzavo dzedumbu vachinetsana nemaemployers avo kana kuti vachitaura nevaemployers avo, tinovatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Tinopa training kuma sector organizations, tinopa solidarity kuma sector organizations. Saka haiti kwekutanga kuti tinopigira Atuzu utange tingopa ruvatsiro mamwe mabato ari kumabanks, ari kucommercial, ari kuchemical and plastic. Saka tinongopa vashandi zvavo vanenge vachiita rutsigiro. Ndiro basa redu seZimbabwe Congress of Trade Unions. Iyo zvino Atuzu iri pakati pekunetsana nehurumende kana kuti naemployer wavo nenyaya yemawages. Ndiro donzo tiri kufamba naro mazuva ano, kuti mshandi ngaabhadharwe mari inokwana. Ndizvo zviri kutaurwa neAtuzu. Saka tiri kuvatsigira pane zvese zvavari kuita, kune madimands avo vari kuita kuna employer wavo.
Asika hurumende iri kuti yambovapa mari yekubatsirikana inosvika iyo 400 RTGS, vamoyo?
Haisi kukwana 400, haisi rizvo zvatake takatarisira sevashandi. Tinoda horo rinotikwanisa kuti ribate hutano hwedu kana kuti kutichengetedza kwemwedzi wese wakakwana. 400 RTGS haisi mari inokwana. Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisiri izvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe $400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Saka imi seZCTU muri kuda kuti hurumende iite sei chaizvapo?
Tinota kuti hurumende ibhadhare mushandi wayo mari inokwanisa. Munozviziva vakawanda kuti vashandi vehurumende tingati average salary yange iripo mamwedzi miiri yapfuura yange iri around 400 plus or minus 400 American dollars. Tingatarisa exchange rate yazoitika kubva nguva papakachinjwa mari apo. Tinotarisira kuti iyo zvino tichitarisira nemitengo iri kumashops, mari iyoyo inofanira kuva ichisvika ku 4,000 RTGS. Ndiyo mari iri kutarisirwa inofanira kutobhadharwa naemployer wega wega, noti kuhurumende chete nekuprivate sector. Iri kutarisira a minimum wage of minus or plus 4,000 RTGS, because ndiyo exchange rate yapo and ndipo pakakwidzwa kusvika maprices nevanotengesa nemaservices avo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reEducation International riri kuita Congress yaro yechinomwe nemasangano ezvedzidzo pasi pose. Musangano uyo uri kuitirwa kuBangkok kuThailand wakatanga musi wa19 Chikunguru uye uchapera musi wa26 Chikunguru. Uchange uchitarisa zvinhu zvinonetsa varayiridzi, vadzidzi, masangano anomirira varayiridzi nezvimwe. Umwe wevanomirira Zimbabwe kumusangano uyu mutungamiriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavashira Joe vaudza Studio 7 kuti vamwe vanomirira Zimbabwe vanosanganisa Vasifiso Ndlovu naAmai Esther Mbeva veZimbabwe Teachers Union, vaDavid Dzatsangu veCollege Lecturers Association of Zimbabwe naSachigaro weZSQ vaMutindindi. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe nezveCongress iyi.
Musangano watiri kuatenda uyu uno musangano weEducation International rinovaboka Rama Educators pasi rese and EAC Congress.
Musangano uyu uri kutarisa chinyi?
Musangano uyu unotarisa zvakawanda zvikuru zvinobata education, zvinosanganisira vashandi kuti mari dzavanotambira dzinokwana here uyezve dzakawanda zvakadini. Dzinotarisa futi zvekuti health yevashandi yakadini. Dzinotarisa basa rinoita maunions pakusimudzira kodzero dzavarayiridzi. Zvinotarisa zvekarewo zvatingati vana forced labor, zvinoreva kuti vana vadiki havafani kuti vambunyikidzwe nokushanda mabasa havasingakwanisi kuti vashande. Zvinotarisa zvekare vana demokrasi dzinenge dziri munyika pasi rese.
Chii chamati mabata pamusangano uyu kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza tichipangana mazano nevamwe vanobva pasi rese, tichionawo patinogona, but zvikuru sei isu vekuZimbabwe nemamwe maAfrican countries tiri kungoona patiri kutadza and tichiri kumashure. Asi tinovimba kuti hurumende dzedu dai dzaitaurirawo nedzimwe hurumende idzi dzichionawo kuti education iri kufamba zvakadini. Nokuti vamwe pavava kutaura even nezvehealth yevana vechikoro vakatopedza kuvaka vana infrastructure, zvinoreva zvikoro zvokudzidzirwa vana vedu vekuZimbabwe vari kutodzidza vari pasi pomumvuri kana kuti vakagara pazvidhina. Saka iyi tichiri kumashure zvikuru.
Munoti kuhurumende yenyu
kunyika dzisekwatiri uku kana kuri kuThailand kwatiri kunoku kwakavakwa zvakanaka zvikoro zvinotoita semahotera. Tisiri kumashure tinofunga kuti vatungamiri vedu pavanofambawo vanofanira kumbofambawo vachipindawo muzvikoro vachiona kuti zvikoro zvakanaka sei, kwete kungogara chete vachidla mari vachinyimawo vana kuti vaende kuzvikoro navarayiridzi.
Vokuzimbabwe vari kumusangano uyu vangani?
Tiri 5 vanhu vabva kuzimbabwe, uye zvemari tese takasponsora neEducation International, rinovabato rinomirira anoita nezveEducation pasi rese. Saka ndo vakatikwidza ndega, chedu taangouya kuzotaura mashoko nokushare experience.
Chii chamawana pamusangano uyu, uye muri kuwirirana here imimi pachenyu sevanhu vanobva kumasangano akasiyana-siyana muZimbabwe?
Chandiri kuona kana tiri kuno sekuThailand ndoyekuti tese tiri vashanu tinoona kuti nyika yedu yakasara zvikuru pakodzero dzavashandi vehurumende, pakodzero dzamaeducators, uyezve tinotenderana tese kuti nzira inoshandiswa kuZimbabwe yekuda kuti hurumende inegotiate navashandi through Apex Council handiyo nzira yakakodzera. Saka chinozongokandamadza chete ndechekuti tichiona muonera pamwe sezvatinoita kana tiri kuforeign land, sei tichizotadza kutaurirana kana taya kumusha? Saka zvinhu zvinotondikandamadza kuti kana titaura tiri kuno tinotaura zvakanaka chaizvo, tinotaura navaswisondlovu, tinotaurawo navamwe vanawo vekuzimuta vanonzi Esther, tinotaurazve zvakanaka navadzatsunga, tichitaura zvakanaka navamutindindi. Asi dambudziko redu nderekuwirirana kana tiri kuforeign land. Kana tasvika kumusha toita semakara asionani, hamene kuti zvinozodini kuti kana tava kumusha tipinde nerushavashava hwokuda kuti tivengane, tisazoti zvaa takadzidziswa kumwe kune maexperts tisazozvisita into practice. Saka ndoshoko ratatitaura tiri tese namamwe maZimbabweans kuti zvakanaka kuti tigare pasi kana taenda kumusha, titaure mune chokwadi, tive vamiriri vavashandi kwete kuva vamiriri vehurumende.
Avo vange vari mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunare kuBangkok kuThailand neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vanhu muZimbabwe vanorarama neHIV AIDS vanopfuura miriyoni vakatarisana nedambudziko rokushaya mishonga inodiwa yeantiretroviral, pamusaka pekutadza kwehurumende kuwana mamiriyoni matanhatu emadhora kuti vanobatsira vape Zimbabwe mishonga iyi. MuNewsday mekare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi iri kuongorora mashandiro eLand Commission kumarondera. NewZimbabwe.com inoti mutengo wechibage wakwira zvekare. MuDaily News, komiti yeparamende inoona nezvepublic accounts inonzi haisi kufara kuona kuti mari inoita mabhiriyoni matatu emadhora yainzi ishandise pacommand agriculture yakatsakatika mubazi rezvekurima. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ini hangu ndoona senge munangagozva muremera gasi apewo vamwe vakaita sachamisa kuzondoona munhu pakutaura kwake, even asina kutongo ndoona kuti andori nefuture danzvakutiitire. Kana achirwadziwa nomupa ngaitengese nyika yacho pamwana vangagarike munoti vanhuvatambura sezvavakuite. Iye akagarika kwari ende ari kudya chiguta andogona kufamba kwaagadhiwa kasi dai anga asingagadhiwa vanhu vemupfuura nerekeni.
Pamusoro vateereri veStudio 7 tiri kuno Bruwayo ndiri Dumisani. Wafortune chasinga vataura nevamwe vavo kuti 3 biriyoni yakaenda kupi. Vari kuramba vachitijaira varume ava. 15 biriyoni vakarovesa, 3 biriyoni varovesa. Aiwa, ngazvigadziriswe munhu wamwari. Aiwa.
Havandi mubvunzo unyo muri kubvunza uyo hausi kupindura zvakanaka uyu. Vanhu vari hausi kupindura asi wakanaka stere iko kuti muprofita anochinja here zvaanenge ambotaura. Isaya anodzoka futi ochinja pana Ezekiel paarwara kuti acharera mazuva another 15 years. Saka zvinowana kuzvinowanzo kuitika izvozvo kuti muprofita achinje. Zvichibva kuti zvinhu zvinenge zvataura naMwari remuprofita. Ndatenda. Tini murambi ndabva kusvondo. Zviri sei ikoko UK kwamuri ikoko.
Studio 7 ndokumbira kuti aiwa ndotaura hangu ini. Hungu South Africa right kudzinga isu madiaspora vakanaka. Ngenyaya yekuti mbuya nasekuru topa isu mari yekuti vanovhota uku. Vachivhotera zano idipfe. Nhasi vari kutambura. South Africa right ngatipisiwe, ngatidzingwei, ngatitogadzirira nyika yedu. Ndokumbirawo ndini neshoto ndidoro ndobva kwane nyunga. Shuwa ndotaura kuti mazimobhonzi ese handitinodzinga munangagwa. Tione kuti munangagwa, mudhara wedu munangagwa, hungu anogona. Asi ngenyiko kuti tichitambura kudai muno kuSouth Africa nedzimwe nyika. Handiisu madiaspora. Nhasi tiri kutumira mari kunana mbuya nasekuru. Asi mari iyi mbuya nasekuru vanovhotera ED. Saka nhasi vabereki vana madiaspora ese hatifei nenhamo. Hatibvisei munangagwa vabereki chete.
Apo pastudio 7 mamukasei vatereri makadii vabati vebasa pastudio 7 tinozvitenda tinozvikudza. Aiwa nhasi ndinoda kuti aiwa timbomira kushora nokushoropodza nokuti dzimwe dzenguri inogona kushora mbodza neinozvimbira. Mashoko angu akanangana necommission yakagadzwa manje manje iyi panyaya dzeuori muZimbabwe. Ini ndinoti kana tichida kuenda mberi neZimbabwe yakanaka isina corruption, ngatimbotanga nokuti corruption itangire pazvinhu zviri pachena. Imbobata murume anonzi Dexter Nduna akazvitaurira kuti ndakauraya vakawanda. Votsvaga kuti vakaurawa ndivanani, nokuti corruption ka kuuraya vanhu, kuodza vanhu. Saka iye akazvibudira pachena kuti vaakauraya ndivanani vangava vashanu. Vaangagona kurangarira kuti pauwandu hwevanhu vakauraya vashanu ndini nginani nginani. Hama dzavo dzoziva kune makuva acho. Ndiona sekuti commission ine yaita basa.
Vanhu veZimbabwe tokumbira kuti mupane zvara. Kana yakunetsai nanganai nevanhu vakunetsai, kwete kuti takataka navanhu vanozvinamatira. Siyanai nevanhu vanozviitira zvinhu zvavo. Igodorudzira moshungurudza munhu wamwari kudero. Toziva hatisi tese tinotevera munhu akadero, but kumupomera mhosva dzakadero so tarirai kuti akapomerwa rungani, but kusina kana nyaya yakaenda kukoti kuratidza ndezvenhema. Tokumbirisa mugare zvakanaka kumusha uku tateni.
Manheru manheru pastudio apo. Isusu kuno kutasvira bhoo pajobheki apo. Tangoti tinotiwo kune mhuri yeZimbabwe iri muZimbabwe umo. Ngatirambe takasunga zvichaita hazvo zvakanaka. Zvichaita zvakanaka chaizvo tikaramba takasunga chaiko. Nokuti zvino zviri kutotaura nemukuru wedu kuti rambai makasunga. Nenhamo tichindosunga. Asi handingotiwo kune vachamisa vagona vari kugona vairamba vachimbofamba vachizwawo kuti zvichemo zvokubva muvanhu zvakamira sei. Ngokuti anhu aazotambura kuramba takandosvika kwacho hakuna zvavokumbobatsiraba. Apaidhi inenge ainde 2039 ndichi ndoripo kubva atozviita mwari chaiko. Unototi ndogarapo narini zvazotinyanyirawo vakomana vavoya tazwa. Bye.
Vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbira kuti kana muchitaura mutaurise, tine mameseji enyu akawanda atisingakwanisi kushandisa nokuti munotaurira pasi pasi. Saka taurai zvinonzwikwa kuti vamwe vagonzwawo pane pfungwa dzenyu. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yoku Germany Lufthansa nezuro yakatangidza zvekare kumhara muCairo Egypt mushire mekumbomira kumhara munyika iyi ichityira kuti pangangove nekurwiswa. Imwe kambani yendege British Airways inoti ndege dzayo hadzisi kuenda kuEgypt kwemazuva matanhatu. Kambani mbiri idzi dzakamira kuenda kuEgypt mushure mekuudzwa nehurumende yeBritain kuti muEgypt mungangove nekurwiswa kwendege. Zuva rakapisa zvikuru munzvimbo zhinji muAmerica nesvondo rikauraya vanhu vatanhatu, asi vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti zuva iri richadzika pakupisa kwaro sezvo kuchave nekamwando kanotonhorera kachibva nekumadokero enyika kachivhuvhuta kakatarisa kumabvazuva kwenyika. Mitambo nezvirongwa zvizhinji zvakatadza kuitwa nekupisa kwakange kuchiita kunze nezuro. Makatirira kuStudio 7 ane mimuchirongwa Itanonoka Wande tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent vachange vari umwe wevanhukadzi gumi vachakudzwa nemifananidzo yechivezwa chavo chichamiswa muguta reNew York mwedzi unouya. Dr. Trent vanozikanwa nekushandira kusimudzira kwevanhukadzi uye nokushingirira mune zvedzidzo kwavakaita kusvika vawana madhigiri akawanda kusanganisa nekuva chiremba. Umwe wevari kubatsira kuronga nhemberero yaDr. Trent muzvare Lorraine Takaruza audza Studio 7 kuti pachaitwa mabiko musi wa24 asi mufananidzo waDr. Trent uchamiswa muguta reNew York musi wa26 August pamwe chete neyevamwe vachange vachikudzwawo vanosanganisira Oprah Winfrey, Jane Goodall, Gabby Douglas nevamwe. Tabata muzvare Lorraine Takaruza kuti tinze nezvenyaya iyi.
Mazuva ano nyaya dzevakadzi dzokukwidziridza vakadzi nokusapotana dziri kupisa chaizvo. Kuno kuchaitwa kuchaanzeliwa mastatue evakadzi 10 vakasarudzwa pasi rese, pasi renyika rese. Zvino pavakadzi ipapo pane muZimbabwean 1 vanonzi Mai Tererai, Dr. Tererai Trent. Vamwe vakadzi varipo ndiPink, ndiOprah Winfrey wamunoziva weOprah Winfrey Show, ndiNicole Kidman. Saka pavakadzi vese ivavo Dr. Trent ndivo vega muAfrican, ndivo vega vanobva kuZimbabwe vari kupiwawo statue yacho yekunzi vari kurwira marights evakadzi ende vane kodzerowo yekupiwawo chinzvimbo pavakadzi vava 10.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzwa sei kuwana umwe pakati pavo achikudzwa zvakadari?
Isu semaZimbabwean ari muno muNew York tiri kuitawo mabiko ekucerebrata chinzvimbo chapiwa Dr. Trent nokuvasapotawo. Tichaita gala yedu, celebration gala yedu musi waAugust 24 kuBloomfield, New Jersey. Pane Facebook page iripo inonzi Tererai Trent Celebration Gala, ndoine information yese yokuti matickets anowanikwa sei.
Tiudzewo pamusoro paDr. Tererai Trent.
Dr. Trent vakaiswa pachinzvimbo chatingati Spotlight napavakapenda paOprah Winfrey Show vachiratidza nyaya yayo upenyu hwavo yokuti vakakuro vanga vari mukadzi wekumaruzevha nevana 5 asi vaine chishuwo chokuverenga chokuenda kuchikoro kuti vapedze O level kana kuti vaendewo kuyunivhesiti kuAmerica. Havana kumbofungwa kuti zvingaitike. Saka mai vavo vakavaudza kuti isa zvese zvauri kushuvira zvidyare muvhu uye urambe uri wakatarisira kuti zvichaitika. Ende izvo zvakazoitikawo nokuti vakazobatsirwawo nemaorganization ndokuwana degree ravo, ndokuwana masters yavo, ndokuwana PhD yavo. Iye zvino vakavaka chikoro kuZimbabwe chinobatsira kumusha kwavanga vari vari mukadzi ane vana 5 vasina kana tarisiro yekuti upenyu hwavo hungachinja. Vakavaka chikoro chiri kubatsirawo vana kuenda kuchikoro nokuvavhurira nzira yekuti upenyu hwavo hubatsirike.
Chii chavakaitira kana chavari kuitira vanhukadzi?
Vanotarisira nezve maraitsi evakadzi, kuona kuti vakadzi havashushwe mudzimba, havarohwe nekuona kuti zvovawanawo zvinovabatsira muupenyu zveincome generation.
Matimabiko aya achaitwa rini?
Achaitwa August 24 kuBloomfield, New Jersey. Tirikukoka vanhu vese vari muno muAmerica kuti vauye vazopenderawo. Nomumwe wedu mumwe chete akasarudzwa pavakadzi 10 ndiye ega wekuZimbabwe, ndiye wega ari kubva kuAfrica.
Vanhu vangakubatai papi kuti vaudzwe zvimwe pamusoro penyaya iyi?
Eventbrite, pane event yatakacreata paEventbrite inonzi Trend Gala, Tererai Trend Gala. Kana kuti paFacebook pane event yatakacreata yekuti Tererai Trend Celebration Gala. Uye vanogona kundibata paFacebook ndinonzi Lorraine Magdalene, nevamwe vanonzi Mai Mary Murombedzi varipo ipapo. Vanovabata futi paFacebook, vanowana information iyi.
Muzvare Lorraine Takaruza vari parunare muNew York City neStudio 7. Sisto Elios okopfeko mosinikosi osinoboso kuti noifekwa na Jennifer Lopez. Iwe samero jekiseni usada kushaina necheni paino uya kuno inenge chino wane chandinofarira pero ndechekuti warifeko nenge wakapfeka chero ukatenga kana sheti mupero anoziva ndiani pamwendera siwazineka chino wane chandinofarira pero ndechekuti warifeko nenge wakapfeka chero ukatenga kana dhiresi mupero anoziva ndiani pamwendera opura wichi ungade tira usipula usimukira kumonasi ariko kubudasi ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitsaru chemumwe chicha chemumwe saka nongedza nechigunwe ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare kunyange chida ulani yaitikwa nachekichani iri papozishoni zvimwe unoda sesfo yabva singapo turaiyo kana uchida chezi raifikwa na chezi chingondi panoshi pondo kondo dzevanhu vadhafu noshi dzana sitiki mabondo chinowane chandinofarira pero ndechekuti warifeko nenge wakapfeka chero ukatenga kana sheti mupero anoziva ndiani pamwendera siwazineka chinowane chandinofarira pero ndechekuti warifeko nenge wakapfeka chero ukatenga kana pero. King Shadi nekambo kanonakidza zvikuru ako. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarayiridzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varayiridzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe Educational International. Apa ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndoti mosara zvakanaka.